You nailed it.
Nda kasimba, kana makasimba, oh, oh, oh. Nda kasimba, nda kasimba. Nda kasimba, kana makasimba, oh, oh, oh. Raise your hand.